low. 45 cents, got vodka, bro. Grade up with Farqua, screaming Astro. My paper with Darqua, screaming Astro.
Ndinofara chaizvo kuti ndikuzivisei kuti gore rineri album riya ratakabvira kutaura raakubuda titori kupfikisa izvezvi. Ndiri kushanda nemaproducers vakati wandei, who have been working with since I started doing music. Some of them date back to even before I was doing music. They were working with the likes of an Andy Brown, Tony. So I've gone the Mbira route and I'm feeling ndikunzwa kufara nekuzadzikiswa because Mbira is a big part of who I am. Ndakaenda kuchikoro gore rakapera pasei ndichinodzidzira Mbira. Saka pari zvino ndaakupikisa album rangu rinonzi Chosen.
Saka damba refu iri rine nzimbongani chaizvo?
Pari zvino tiri pa 10 songs. Zhinji dzacho ndakanyora ndini. Dzimwe dzacho tiri kudawo macollaboration asi hatisati tazive kuti vachatendera kusevenza nesindevapi. Asi ndakambotaura navaVictor Kunonga ndemunyai wemaartist watinenge tichisevenza naye paalbum iyi. Tinenge tichizoonawo vanenge varatidzewo chido kwatiri, vanenge vachiziva zvatiri kuita, vanoda kuuya vachitibatsira vachititsigira, tinenge tichivatambirawo zvakare.
Saka rese munenge muchiridza iwo musambo une Mbira mukati?
Ya, ndingangoti rese asi kungoti munhu ane mativi akasiyana. Pane rimwe divi rangu inini rinokwanisa kuimba zvakasiyana siyana. Ndofunga sekuza kwenyu takatanga tiri inonzi Urban Groove, ndasati ndakuridza hangu Mbira. Asi taitoridza dzimwe nziyo dzinenge ana dancehall, ana reggae. Ndoumwewo musambo kunze kwembira. Ana dancehall reggae music yechicaribbean ndeyandakafarirawo pakufamba kwandakaita murwendo rwangu mumusic. Saka dzimwe dzacho muchaona kuti dzinenge dzisina Mbira asi inini I'm consistently the same person, Pauline. Saka wedza pane Mbira kana kuti hapana, tikuda kungobudisa chimiro chaPauline kuti vanhu vaye vaimbotiteera tichiri maFreak vambokwanisawo kuziva inini semuimba anenge azviviriri. Saka zhinji hongu dzinenge dziri dzembira asi tichaedza kusanganisa kuti vateereri vese vagowanawo chavanowana padamba refu redu.
Kwamuri muzvare Pauline, Mbira dzakakosha zvakadii?
Semuzvare muno muZimbabwe ndinototererwa nemashoko nekukosha kwembira. Tikafamba kune mamwe mativi enyika tinoona kuti munhu nemunhu anodada nerudzi rwake. Pane zvimwe zvinhu zvekuti ukaenda uchinoratidza kune vateereri mafollowers zvinhu zvavanoona kubva kune mamwe macultures vakagara vari mazviri vakazvitanga. Isu maZimbabwe ndinoona kuti this is the time yekuti tichitanga kuratidza nyika yese pasi rese kuti chii chinoitwa kuti tive maZimbabwe, chii chinotisiyanisa pane vamwe, kana takaungana pane vamwe chii chaungati icho chinoratidza kuti muZimbabwe. Ende mumwoyo mangu ndinofunga kuti Mbira is the way forward.
Saka damba refu renyu riri kuuya here, pane kambo here kamungangoti Mbira masekedzi mashoma shoma?
Hongu akanonzi the one. Tinenge tichitaura kuti Mwari ndiye mumwe chete. Hongu tingamudana nemazita akasiyana, vamwe vanomuti Sakunda, vamwe vanomuti Musikavanhu. Saka ndichambokuimbirayiwo kachidimbi.
Pane chimuti pandinofamba ndiri mbega murima, ndione nzira pasi pasazondimedza, nekuti aripo anondichengeta, anopa chiedza Ndiye anoperekeza.
Dombo sira ipapo. Album kana rabuda muchazonzwa zvizere.
Aiwa, tiri kuzviona kuti idamba refu rinenge richinakidza zvikuru nemaimbiro amuri kuita apo.
Go meet it.